Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 chikunguru July 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Ichiburitsa nezuro Manheru zvakabuda muongororo yavo nezuro munyika yose, hurumende yakazivisa kuti vanhu vafa nechirwere munyika yose vave chiuru nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe 1789, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana 49,864. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 kuri kukonzerwa nenguva yekutinhora pamwe neukasha hwechirwere ichi hwethird wave. Dr. Ranga, avo vanoshanda muNorth Carolina sachiremba, vanotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 muZimbabwe vashoma zvikuru. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe 777,151, uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe 555,277. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi Dr. Ranga vanoti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hunofanira kukwira zvakanyanya zuva nezuva kuitira kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba kaviri sezvinotarisirwa. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Chandinotaura vahwande ndechekuti manhamba eCOVID-19 ari kunyanya kukwira nguva inoyi nenyaya yekuti chando chiri kuita kuti vanhu vagare vakaungana mudzimba kana vari pavanenge vari kumabasa, nenyaya yekuti panze apa pari kutonhora. Saka zviri kuitika ndezvekuti kana vanhu vane chirwere cheCOVID-19 ipapo pari kusangana vanhu, manhambers anobva anyanya kukwira, because kana mumba mune vanhu 5 and munhu wane ane chirwere anobva achiparadzira kuvanhu 5, whereas munhu iyeye anga ari kunze uku kuti aparadzire chirwere kuvanhu ivavo 5 zvinotora nguva yakati wandei. Saka ndezviri kuita kuti panguva inoyi yechando chirwere cheCOVID-19 chinge chiri kupararira zvakanyanya, sezvatinoona muZimbabwe vanhu vakawanda havasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Manhambers atiri kunzwa ndeyekuti tavapa chinyi pa700,000 something vabayiwa at least short yekutanga yeCOVID-19, vavasuri vaccinated probably vangodarika 500,000. Saka zvinoreva kuti ruzhinji harusati rwava neimmunity yakakwana. Vamwe vanokwanisange vakabata zvirwere vane temporary immunity, but immunity iyoyo inopfuura futi. Saka zvinotoda kuti hurumende neruzhinji nyika yese tinge tiri kuona toita sei kuti chirwere chicharamba chichipararira panguva dzinoidzi.
Iye hurumende chii chaingaita kuti zvinhu izvi zvidzokere pagwara riri nani?
Hurumende ine basa rakawanda chose, nekuti mamwe matanho anofanira kutorwa anofanira kunyatsakutsanangurirwa kuruzhinji kuti nemhaka yei like semalockdown zvavari kuita, uyezve kuti nyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda vakakwana zviri kufamba here. Saka izvozvo ndo mamwe matanho hurumende inofanira kunge iri kutova totarisazve kuti vaya vanenge varwara vari kuwana rubatsiro rwakakwana here muzvipatara, uyezve kuti malockdown paari kuitwa aya kuti vanhu vasaramba vachibuda panze tiri kuita sei kuti vanhu vawane chikafu nezvimwe zvakadaro kuti vasaramba vachibuda kuosara munhu asina chikafu unenge achida kurarama. So idambudziko. Saka ndinoona kuti hurumende inofanira kunge iri kutarisa kumativi akasiyana-siyana vachidzidzawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika, kana kuno kunana America, sezvatinoziva kuti COVID-19 yakatanga yakabaka zvakasimba, but iye zvino izvi vanhu vaakufemeruka. Saka tikatarisa kuti dzimwe idzodzo hurumende dzanga dziri kuzvifambisa sei, zvingabatsira chaizvo hurumende yeZimbabwe kuti tichirwere chicharamba chichipararira.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari paRunare kuNorth Carolina neStudio 7. Dzinoita makumi matatu dzakasara dzisisina pekugara zvichitevera moto wakapisa Block C Matapi kumbare nezuro chitatu masikati. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vati ichokwadi kuti Matapi Block C yakatsva nezuro masikati, vachiti hapasati panzwa kana pane afa kana kukuvara. VaChideme vati vachazivisa zvose pamusoro pemoto uyu kana vanodzimira moto vapedza kuferefeta kwavo vakaunza gwaro rezvakaitika kukanzuru yeguta reHarare.
Hongu, kumbare kwaitika moto hapana vanhu vafa, asi pane midziyo yaparadzika ipapo. Vanhu vedu vekufire brigade vachiri kutarisa kuti chii chinenge chakonzeresa moto uyu. Saka kana kutozosvika vatipa chakonzeresa moto, vapedza mainvestigations, ndipo patichaziva chakonzera moto uyezve kuti zvinhu zvakuvara zvakawanda sei uye zvine value yakakura sei.
Avo vange vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari paRunare kuHarare neStudio 7. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti hausi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nezuro nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti, ichiyambira kuti masangano akazvimirira mazhinji mudunhu reHarare ari kushanda achisiya gwara raakanyoresa kuti achatevera. Mutsamba iyi vamuguti vakati nekuda kwaizvozvo masangano ose ari muHarare anofanira kutanga apiwa mvumo dzemashandiro avo nehofisi yavo. Tsamba iyi inotiwo masangano akazvimirira aya anosungirwa kunge asvitsa urongwa hwemashandiro avo mugore rino ra2021 kumahofisi avo, pamwe chetewo nekuzivisa nezvemisangano yedzidziso yaanenge achironga zvirongwa zvinenge zvichida kuparurwa, mabasa ari kuitwa pari zvino, uyewo magwaro anoratidza mashandiro avo mwedzi woga woga. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti havazivi kuti vamuguti vari kutaura vari sani uye vakamirira ani panyaya iyi sezvo masangano akazvimirira asiri pasi pavo. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chipiri achida kungotaura nekuti mamoka ose anoshanda haripoti kuna vamukuti haziwe responsible ministry havana pavakamira vamukuti hatitozivi kuti vari kutaura vari hani tatombofunga kuti kuda ndiwo mambo kuda kwakaiswa mambo here kuHarare hatichazivi asi pabumbiro remutemo pamutemo vamukuti havapo saka zvavanotaura hatitedzeri hatizvizivi kuti vanotaura vakamirira hani uye vachiti zvavari kutedza zvisi kuzviona zviri kuitwa muti kumamisha uko kuno kumwe munhu ainanga achinzanzi ndiye chairperson wezanupf awards hamo mulocal government structure hamo mukanzuru hamo anongozobuda wongotanga kutaura achipa vanhu mutemo ndo zvamufana vamukuti
takanzwawo mazuva apera vakafanira kubata chigaro chemurongo wemusangano muzanupf vapatrick chinamasa vachiti mamwe masangano akazvimirira akupinda mune zvematongerwo enyika nechinangwa chekubvisa hurumende zvii zvamungataura pamusoro pemashoko iwayo tichiona tsamba yabva yabuda
chokwadi chekuti kana tikadzidzisana nenyaya yebumbiro remutemo ndiro basa redu tikadzidzisana nenyaya yekuti kodzero dzevanhu ndiro basa redu rekuti vanhu vadzidzisane nenyaya yekodzero dzevanhu uye tirambe tichiudza kuti hurumende inofanira kunge vanhu vachihodha hurumende kuyoivaaccountable ndo basa redu iroro remaorganizations anoshanda izvozvo saka nokudaro hapana kunonzi kuvisa hurumende nekuti kuvisa hurumende munenge muchiita zvinhu zviri pasi pemutemo handizvi asi kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti mari yashandiswa sei kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti vanhu vazive kodzero dzavo hapana kurwisa hurumende tinongorwisa corruption tikurwisa violence tikurwisa umbimbindoka ndozvatinorwisa handifungi kuti hurumende ingati tarwisa umbimbindoka corruption oti tarwisa hurumende
saka mune matanho hamuchatora here pamusoro petsamba yavamuguti
tsamba yavamuguti vangonyorawo tsamba vari kumba kwavo handifungi kuti matanho hatingatorei tsamba yavanyorwa navamuguti vari kumba kwavo vangomukao makuseni vachifunga kuti dzimba dzavapwanya dzakwana vakuda kuira kumwe kusiri kwavo hatovazivi kuti ivo ndivo ani saka handizivi kuti ukangonyorawo tsamba rumba kwako totanga kuteedzera here vamuguti zvavamuguti hatoteedzeri bcause hatovaoni vaine masimba ezvavari kutaura vanogona kuita
pamusoro pezvo tiri kuona vari kukoka vatungamiri vemasangano akazvimirira kuti munge muchisangana nawo hamusi kuteera zvakare danho iroro
handizivi kuti vari kukoka hani kuda pane vavaroda kukoka havo kana vaida kuti vakuodzwavo vanhu vekutaura navo asi chaka chatinoziva ndechekuti vamuguti havana masimba iwavo vamuguti vari kuzvipa masimba akawandisa wosavasi vanhu vangoramisizwa kugara pasi vachitaura nyaya kana tiri kuda kune mitemo yecovid nondonetsi saka vanhu vangona kutadza kuenda ikoko nekuti havadi asi kungoendawo vanenge vaenda vanenge vangoenda nekuti varoda kunyatsozvisisawo zvavo asiso hatina nguva isina vamuguti
avo vange vari sachigaro vecrisis in Zimbabwe coalition varashid mahia vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. South Africa inoti yakawedzera nguva kusvika kupera pagunyana 2021 yemavhiza evanhu vakapinda munyika iyi vachinoshanya, kudzidza, kurapwa kana kunoshanda pakati pazvita 2019 kusvika kurume 14 2021 kuitira kuti vanhu ava vange vachigara munyika iyi zviri pamutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Aro rakaburiswa negurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi rinoti vanhu vapiwa mukana wekuwedzera nguva yavo yekugara muSouth Africa ndevaya vakapinda muSouth Africa muna zvita 2019 vakazotadza kubuda munyika nepamusana pekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere checovid-19. VaMotsoaledi vakati vanhu vakange vapiwa visa enguva diki aifanira kupera kumushure memazuva makumi mapfumbamwe avo vakange vapiwa mavhiza enguva refu aifanirwa kupera pakati pemwedzi mitatu nemakore matatu asi vakati izvi hazvivate vanhu vakapinda muSouth Africa kubva musi wa 15 kurume gore rino. Vanhu vakawanda vane magwaro aya vanosasira muzvare Mariantini vati vatambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa.
Ii tashitambira zvikuru zvaitwa nehurumende. Ii asi muno hapana zvazvinotibatsira nekuti muno macho hatina kumbobvira tauya kuzogara. Takangomiswa nenyaya yekudhura pamwe nekunetsa kurikuita motikari nitsokufambisa haadziri kutura chokwadi.
Mukuru wesangano reAfrica Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vatiwo vatambira nemufaro mukuru zvaitwa neSouth Africa.
Tenda vetinozvikurudzira kuti Minister of Home Affairs vaextenda mapermits evanhu vakaexpire kubva pakatanga lockdown kuti zvinoita kuti vanhu vasasungwa munzira uye vane vanoshandira vanonzwisisa havagoni kuvapa matambudziko nenyaya izvozvo. Asi tinoziva kuti tichiri kusangana nematambudziko nokuti makampani mazhinji haachadi akuda kuona parakanyoro uye nekuma bank ndo kwakunetsa zvikuru nokuti mabank akatovhara maaccounts achagona kupa vanhu mari dzavo nekuti arikuda kuona mapermit ari valid.
Asi Dr. Sibanda vati kune zvakawanda zvinofanirwa kuitwa neSouth Africa senzira yekurerutsira matambudziko akatarisana nevabva kure vari munyika iyi.
Saka ichi chinova chinhu chinonetsa chaizvo nenyaya yekuti kuti unongonotaurira bank kuti aiwa minister vadai hazvibatsiri, asi chinobatsira ndechekuti vanenge vachida kuona stamp mupassport kana vachida kuona visa iri valid. And kuti tatifunga kuti hurumende yemusouth Africa ichapa vanhu matemporary permits chero kushandisa nyaya dzeonline kuti vanhu vanotora kuitira kuti vagonewo kuvhura maaccount, vagonewo kuextenda validity yemaaccount avo nekuti mamwe akatoexpire nenyaya dzefika, because nyaya dzefika dzinoda kuti munhu kana achinganzi ngauye nepassport yake oenda nayo ine permit. Iko zvinhu hazvichagoni kuitika izvozvo.
Kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth Africa zvinosvika zana nemakumi masere ezviuru kana kuti 180,000 zvakamirira kunzwa hurumende South Africa kuti ichaita sei nemagwaro azvo eZimbabwe exemption permit ayo ari kupera kushanda muna zvita. South Africa haisati yabuda pachena kuti ichawedzera zvakare here nguva yemagwaro eZimbabwe exemption permits sezvo yakaita muna 2017. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mbotarisa zvirimu mapepa nau anasi. Kuroniko rinoti dare remakurukota ehurumende rati Zimbabwe International Trade Fair yegore rino ichaitwa muna Nyamavhuvhu kana kuti August pamusoro pekupararira kwechirwere cheCovid-19 muZimbabwe. Nyika gumi neimwe dzinoti Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa ne Tanzania dzakange dzazivisa kuti dzichange dziripo. Herald rinoti nezuro kanzuro yeHarare yakapwanya nzvimbo dzepanoshandira mumigwagwa kuGazaland kuHighfield. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nakana kana mukoma juma kanini pasozana mukoma Blessing Zulu kana mukoma tano nokawande ndine zvangu pita ndiri kunopolokwana ku South Africa. Ah tichito hurumende ihumende yano yamunangagwa zvari kungoita kungoputsira vanhu. Ah inomera zvakanaka muZimbabwe, inomera zvakanaka. Tinokumbira munyika nyika dzemusadhag dzibetsero hdzibe tibetsero ngota muZimbabwe tanetseka ngehumende yazano PF. Tanetseka ngezigurumende yazano PF kungoshungurudza vanhu kuputsa vanhu zvivakwa. Pari zvivakwa takavaka vakatarisa vachiona maso avo nhasi unovaka kuputsira vanhu, kungoputsira vanhu, just kungoputsira vanhu kushungurudza vanhu veZimbabwe. Munyika muno matiri muSouth Africa muno tinongoona mumataundi madhorobha muno musika dzakangovakwa. Mumarodhi dzakangovakwa vanhu vachingotengesa nechingodzitsvagira. Saka tizuri hurumende vamunangagwa, hurumende kuda kuti vanhu vararame here kana hurumende kuda kungouraya vanhu.
Pamusoro ivashamarari veStudio 7 nevatereri vayo vose, indinzwa tichibanda anobva pamasvingo apo. Ndinoda kupindura hangu muchinda uyo kuti anobva mberengwa ati vanhu takatiza ZANU-PF tikaenda kuSouth Africa. Aiwa, isu hatina kutiza ZANU-PF asi takatiza kushayikwa kwemabasa munyika. Zvino kuna kuva zvinokonzerwa neZANU-PF. Unoona izvozvizvi vamwe vari kuita musika, vari kupfudzirwa musika. Vamwe vakashanda kumakombi, makombi akavharwa. Saka mukana yese kuti tishande iri kuvharwa nehurumende iri kutonga ndozvinoita kuti tibve tisina mabasa, tinotsvagawo zvinotiraramisa mhiri kwenyika. Saka dei hurumende yaita mukana wakawanda wekukireita mabasa, pachina mbochi kuti ino zinga mukana yakawanda kureta mabasa kana kumisa mukana yakawanda kureta mabasa kufika medu ingate tichigara munyika yedu
Studio 7 hapo magadi nisi mbatu manajika isi Zimbabwe zinoto se kesa kauri zinoto shamisa wanoti maareka na maesa mbengi ya kubereka mazwa ano shakati sabereka mazwa pera chini chambuti ijiyo mbengi chini saka wadu wano fawatu wa chini jiri wangu hare wasatula mare ya kundi sako mbengi kutijibuza saka mbengi kwa shugoreliye anasi wangu waru sama billions ma billions alaku mbengi awati akajua kwa inflation yika iasi stable yika ina industry ya ino tito kwa sako jini ilo jikuwa sako jini ta foreign currency yika ina kana chinu i zero saka wadu wasatula mare ya kundi sako mbengi kutamba na maisha wano 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 tawa mare yavo wazo chengi televega mzimba ii jiwenge inflation ili mzimba kwenye kundu upasa nukwe kutite mare
makadi hiko studio 7 uko makadi hiko studio 7 uko Amerika kuno kutu South Africa tinungu tarisira wakuti mazawa kundu vota kuta cha vota pane shoko rimwe randachikumbira studio 7 mutifunzirepo kuri MDC kuti zvaingotaura zvaitaura mazuva yakazobirwa nezvainotaura izvezvi zvinongofanana hapana siyano inongoti ndaimprovota ndaimovota nowandu hwei rwanono tinovarova tanga tichikumbirapo tichikwata toda kuziva kuti itirongere MDC kuti iko zvino tineshuwa yekuti tinohwina nokuti taibirwa pakati takazvichinja taibirwa pamutemo wakati takachinja taibirwa pamutemo wakati takachinja saka iko zvino tineshuwa yekuti tinohwina vatiudzewo kusiyana kwazvo pane zvaiitika kudhara nezvavako izvozvi
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nezuro chitatu vaimbove gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika vaDonald Rumsfeld vakashaya vaRumsfeld vakashanda muchigaro ichi pasi pevatungamiri veAmerica vaviri vaGerald Ford navaGeorge W. Bush vange vave nemakore makumi masere nemasere mashoko ekushaya kwava Rumsfeld abuda panguva iyo murume ane mukurumbira mumafirimu nepaterevhizheni vaBill Cosby vachibudiswa mujeri mudunhu rePennsylvania vaCosby vange vachipika kwemakore ari pakati pematatu negumi mushure mokuwanikwa vaine mhosva yokuisa zvinodhaka muhwahwa hwainyuwa nevakadzi achizopedzisira nekuvabata chibharo vanoongorora zvinoitika uye vachidzidzira digiri rapamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti vanhu vazhinji vagumbuka nekubudiswa mujeri kwaitwa vaCosby vamanduna vanotiudza zvaitika
vaCosby vakabudiswa patingati netechnicality panyaya yeprocedure koti pakapindwa yakapirwa vaCosby pavaitongwa maprosecutor akashandisa zvavakange vataura vachipa testimony asi vaifanisa vaisafanira kushandisa saka ma rights avo kodzero ravo pakumburira mutemo harina kuchengetedzwa. Saka ndozva vari kuti patechnicality iyoyo vanofanira kubuditswa, kwete kuti vari kunzi vari innocent pamacharge avo ekupara kupombwe werepu.
Mhosva yavo yakange iri yei yakavapinza
mumhosva? Mhosva yavo inyaya yekuti vakadzi vakauya vari kuti vakavadhakisa, vaishandisa mhino mushonga kana mapiritsi avaisa mudoro kuti vadhakwe, voita either rape or sexual assault, ndovanonzi vaiita.
Dare redzimhosva pakuvasunungura kwarakaita rakati.
Saka dare riri kuti harina kutarisa kuti mafacts ekuti vakazviita here. Rakatarisa kuti mozara kana muchitongwa pane nyaya mbiri inofanira kuuya. Maprocedure haafaniri kutyurwa pakukuunza kumutemo pamusoro pekuti nemafacts acho. Saka vari kuti maprocedure pabumburo remutemo, maconstitutional rights avo under Fifth Amendment yekune kuti kana uchitaura hauna mvumo yekuzviincriminata pachirungu. Saka vari kuti izvozvo hurumende maprosecutor havana kuzvirespekta, vakatyora marights avacosi ipapo pabumburo remutemo. Saka sezvo vava vakatyora havakwanisi kutongerwa nyaya iyoyo tichienda mberi.
Zvinogona kuti vangadzorerwa mujeri zvekare here pamusoro penyaya imwe chete iyoyi?
Handifungi mataura aita jaji acho achiti sezvo vakatyora kodzero ravo pabumburo remutemo havafaniri kutongwa zvakare panyaya yakadai.
Sokuona kwenyu vamanduna, munoona izvi zvichiita kuti chimiro chavo chidzokere pachakange chiri here vasati vasungwa?
Handifungi chimiro chavo chichadzoka pane zvachanga chiri. Kune vaya vanotsigira vaCosby, vakagara vachiti vaCosby vari kupesecutwa nehurumende nokuti munhu mutema, vachiti kune vamwe vanoita zvakadaro kudarika zvaita vaCosby asi havasungwi. Saka kune vari kufarawo kuti vasunungurwa, asi matauriro ari kuita ruzhinji nemidhia yekuno nemapoliticieni vanenge vasiri kufara, especially madzimai kuti munhu akunditswe netechnicality zvakadai hazvisi kusiya vasiya vakagutsikana. Saka handioni chimiro chavo chichidzokera pane zvachanga chiri.
Pane zvamambonzwavo here kana kuti zvamavona muvanhu pavanzwa kuti vaCosby vabudiswa, vanhu vazvitambira sei?
Ndambotarisa iko pasocial media ndingati ruzhinji harusi kufara nekuti munhu abudiswa, vari vachiti munhu apoya, haana akapara mhosva mumaziso avo asi angopoya nekuti magweta akakwanisa kuwana katechnicality kekumupoisa nako. Saka ruzhinji pasocial media matauriro avo vanga vachiratidza kuti havasi kufara uye matauro aita chero vemutungamiri wenyika maspokesperson avo vanga vasiri kufarawo futi. Asi sezvo riri dare rezimhosva rataura, hapana zvavangakwanisa kuita.
Avo vange vari vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe neZuro. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvekubudirira mudunhu reHarare vatafadzwa muguchi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.